Yatiri kuti Citizens Cabinet idare richange riripo kuunza atingati masolutions kumaproblems akatariswana nemacitizens pamararamiro edu semacitizens and tichange tichiunza masolutions palevel yakafanana necabinet iriko yatinoziva cabinet yenyika. Maonero edu ndeyekuti izwi remacitizen harisi kubuda pamataurirwo ari kuitwa zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe. Kasi seCitizens Cabinet tati isusu hatisi kuda kungovapo mukuprotesta kana kuti mukunongedzera zvatingati zvisiri kufamba zvakanaka.
Saka rinenge richizosangana kangani apa, uye munenge muchizodyidzana sei nehurumende kuti itambirewo zvimwe zvamunenge makurukura?
Saka Citizens Cabinet inogara pasi kamwe chete vhiki roga roga, ende musi wechitatu wega wega inenge ichibudisa iyo inonzi cabinet minute inotsanangura zvadiscaswa. Ende izvi ndizvo zvinhu zvatinenge taona kuti zviri zvakanyanya kubata mwoyo yemacitizens, uyezve inenge ichitsanangurawo atinoti isusu maproposed policy solutions kuti tikaita zvakadai zvakadai zvinenge zvichiita. Saka izvi zvinenge zvichiitwa vhiki rega rega cabinet inenge ichigara pasi. Uyezve pamashandiro atichange tichiita, tichange tichitine kuingeja kwatinenge tichiita hurumende iripo iyoyi, nekuti tiri kuona kuti dzimwe nguva vari kusvika pakupererwa chaipo chaipo. Mukatarisa zvinhu zvizhinji zvavari kuita, ingava nyaya ye 2% tax yaya, isusu tine mazano akatokura atinoona kuti hazvingadai zvakaitwa nenzira yakadai, ende zvaibatsira munhu wese, zvichibatsira futi hurumende kuti ikwanisa kuwana mari yavari kutsvaka. Ingava nyaya yezviri kunetsa zveforeign currency izvi, nyaya dziri kunetsa dzekuti muhoro wevashandi uri kumuka usina basa, nenyaya yekuti pari kuramba pachiita devaluation, tine mhinduro kunyaya dzese idzodzo. Saka tichange tichiengeja madifferent tiers egovernment nemaererano nemasolutions atinenge tichibuda nawo isusu kubva kuCitizens Cabinet. Tichange tichiengejawo atingati aya maportfolio committees eParliament panyaya dzinenge dzine chekuita nelegislation. Uyezve tichibva ipapo tichange tichiengejawo zvakare nevatungamiri vemapato anopikisa, nekuti tinoona vaine role yakasimba yekunge vachiplayawo mukuti tinge tichisandudza magariro atiri kuita munyika munomu. Saka tichange tichiengeja nemastakeholders ese kubva kuopposition kusvika kune ivo vari mugovernment, zvichisanganisirawo nemamwe maboka emacitizens ane chekuita nekuti tingavandudze sei budiriro munyika muno.
Mubvunzo wekupedzisira vabomba, pane vanhu vanopinda mudare renyu iri, munotarisa here kuti vari kubva kubato ripi kana kuti munhu wese anenge achingodawo?
Kwete, hatinei nekuti uri kubva kubato ripi. Chatangoreva chete ndechekuti hazviite kuti unge uine chigaro mubato, ringava bato rinopikisa kana kuti bato riripo mugovernment izvozvi, wobva wazoitawo chigaro muCitizens Cabinet. Isusu tiri kuda kusimudza kuvandudzirwa kweupfumi hwemunyika nebudiriro munyika munomu, zvisinei nekuti mapato munhu akamira nebato ripi. Tiri kuda yatingati inclusive solution kumaproblems atakasangana nawo semacitizens muZimbabwe. Saka masolutions edu atiri kunge tichitaura nezvavo, masolutions ipo pakubatsira munhu wose zvisinei nebato raanenge akamirirana naro.